Ichi chizvitarisa chinhu chiri right, tingati muchirungu it's a step in the right direction. Asi tichitarisa zviri kuitika paBikita Minerals nemamwe maChinese mines ari kumaina lithium, tinoona kuti donzo ravo guru nderekubuditsa yatingati lithium concentrate. Saka maplant avari kugadzira aya ndeyekungocrusha lithium ore yobva yaita kunge upfu wavanochibuditsa kuendesa kuChina. Uye zvekare pavari kutora concentrate vachienda nayo, concentrate inenge iine mamwe maminerals asiri kudeclaiwa kuno, ekuti vanonopatsanura vasvika kuChina ikoko. Saka tine basa guru rekuda kuti riitwe, uye zvekare kuti lithium yedu iprocesswe kusvika yaachemical, kwete kuti aramba angori matombo. Pari zvino value yacho inoediwa ishomanini.
Asika ivo vehurumende vari kuti vamaguhu idanho rekutanga here, nekudaro vacharamba vachiita zvimwe chete zvekune mamwe kune zvimwe zvicherwa?
Hongu idanho rekutanga, asi chiri kunyanya kutyisa panhau yelithium huwandu hwelithium iri kubuda munyika ichienda kuChina pari zvino. Isusu tiri kuti tichiri kugadzira capacity yevalue addition. China yatova kumberi, lithium yedu iri kubuda munyika pari zvino. Takatarisa Bikita Minerals, tikatarisa Substar, pari kubuda magonyeti about 40 pazuva. Rimwe chete rinotakura about 33 tons zelithium, lithium concentrate ichienda kuChina. Saka pachazonzi pacho ipo zvino haatanyatsa kugadzikana, taukwanisa kuchinyatsa kugadzirawo kana mabhatri elithium. Lithium yacho munenge musisina munyika. Saka ndo zviri kunyanya kutishungurudza izvozvo, kuti mwero uri kushandiswa nemachina kuchera vari kuita sevanhu vaya vari kuti remangwana harizikani, tandara vakuya, tozozorora zvinhu zvese zvaakuchina. Saka ndodambudziko guru ratinaro.
Asi pane cheuviri here chiri kuwanikwawo nevana veZimbabwe kubva kuzvicherwa izvi, tingatanga nevari munharaunda macho?
Cheuviri chiri kutongowanikwa nevanenge vari kumusoro, mahofisi epamusoro ndo vatiri kunzwa vari kufara chaizvo. Asi ukaenda pacommunity level uchinobvunza kuti zvicherwa zvenyu izvi lithium iri kutorwa inorevei kuikonomi yemunharaunda, unoona kuti number one vari kungoparadza maroads pasina kuaripeya. Number two, hapana investment yemuzvinhu zvinoshandiswa necommunity zvakaita semakliniki, zvakaita sechikoro, hapana zvakadaro. Chechitatu, vari kutora minda yevanhu especially yo Bikita Minerals, vari kupinda nemuyadhi dzevanhu vachitora minda yevanhu. Saka chinhu chiri kutooneka pacommunity ndechekutoti community iri kurasikirwa neupfumi hwavo